mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 29 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatuka zvizvarwa zveZimbabwe nemadzisawira sezvo Zimbabwe ichivada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi mana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane gumi nevanomwe 2817. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana negumi nevana. Vanhu vose ava kunze kwomumwe chete vakabata chirwere ichi muZimbabwe. Mahofisi ekanzuru yeHarare, makambani akawanda, masangano akasiyana siyana nezvitoro ari kuvhara sezvo vashandi vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare yavhara muzinda wayo weTown House nemamwe mahofisi ayo akawanda zvichitevera kubatwa kwevashandi vayo neCOVID-19. Izvi zvinotevera kuvharwa kwemahofisi nezvitoro zvakawanda zvinosanganisira makambani ehurumende Tel1, Parinyatwa Hospital, Pick and Pay, OK nezvimwe. Paramende yakavharawo mushure mokunge nhengo mbiri dzayo vashandi pamwe nemutapi wenhau anonyora nhau dzeparamende abatwa neCOVID-19. Vakafanira kubata chinzvimbo chameya weHarare vaEnoch Mpamaonde vati vavhara mahofisi ekanzuro yeTown House, Rowan Martin, Cleveland neRemembrance.
Kuti paitawo maemployees awanikwa aine COVID-19 tester positive. So according to WHO guidelines, the next logical steps to follow is to close the buildings and fumigate those buildings. So that is what ratiri kuita izvozvo kuitira kuti panonosvika basa iroro rinotarisirwa kuti varinenge raitwa rapera.
Vamupamaonde varamba kutaura kuti vashandi vangani vakabatwa nechirwere ichi, asi vakurudzira vagari vemuHarare kuti vazvichengetedze kubva kuCOVID-19. Pakuvharwa kwemakambani nekuda kweCOVID-19, mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vaudza Studio 7 kuti zvinoratidza kuti makambani ari kuita zvose zvinodiwa kudzivirira COVID-19. Vati makambani haakwanisi kuongorora kunogara vashandi vavo uye iri ibasa rehurumende.
Makambanis can only do what they can within their own operations to help the situation, but kana zvavo community kuzvinenge zvavo kutoda public response, and that tinonipasirwa kuti maauthorities ekuministry of health vaone kuti vangaita sei to ne others, not just ministry of health but home affairs as well in terms of policing ma regulation, kuitira kuti kuspreada kuri kuita chirwere kusarambe kuchingoitika sezvatakuona isu.
Asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti zvave kuitika mumakambani zvinoratidza kuti makambani aya haasi kutevedza nzira ze World Health Organization nebazi rezveutano dzekudzivirira COVID-19. Varusiki vatiwo mutungamiri wenyika nemudzimai wavo pamwe neparamende vari kuita misangano nevanhu vakawanda izvo zvinogona kupinza veruzhinji munjodzi. Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende zvakare vari mumiriri weGood South National Assembly vapopuraita kugara ipi vaudza Studio 7 kuti COVID-19 chirwere chave muvanhu uye hachinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Ruzivo rwubva kuhurumende, ruzivo rwunobva kuWorld Health Organization ndo zvinotigona chete kutibatsira. Hakuna mushonga unorapa COVID. Tinotorapa COVID kudzivirira kuti COVID isabata munhu. Kana yabata munhu pangu wakuda kwamari kuti unorarama here kana kuti haurarami.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kana paine mushandi abatwa necovid-19 kambani iyoyo inofanira kuvhara yoisa mushonga wekudzivirira covid-19. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika kuri kuuya apo vanopikisa vari kuronga kuratidzira kune mutsindo musi wa31 mwedzi uno, izvozvo pakuti mapurisa asunge vamwe vakaita semutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau Hopewell Chingono. Mapurisa ati ari kuda kubvunzurudza nhengo dzeMDC Alliance dzakawanda kusanganisira vaJob Sikala uye vamwe vatungamiri vemasangano evarayiridzi reATUS. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku, asi sangano reUnited Nations nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushora hurumende nekuda kushandisa chisimba kumisa kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Zvokuti kune vanhu vari kuronga gumbimbi ndoga nemhirizhonga musi wa31 July, isu takatokanganwa nezvazvo. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Nyika ino yakarwirwa kamwe chete kubva kuutongi hwevatsvangiriri, tikaunza rusununguko, tikaunza kuzvitonga kuzere. Ndo mafambiro atiri kuita pari zvino.
Asika pasi pebumbiro remitemo vamugwadi vanopikisa vari kuti ikodzero yavo kuratidzira kana vasiri kugutsikana nematongerwo ari kuitwa nyika. Panguva inoyi vari kutaura nyaya yekuti uori uri kupomerwa muvakuru vakuru muhurumende nemubato renyu rezanu PF unenge hwanyanya.
Hatingaite nyika inoita basa rekurima mademonstrations. Hatingaite nyika inoita basa rekurima maviolence. Hatingaite nyika inomukira kurwisana. Hatikwanise kuita izvozvo. Hatingaite nyika yedonga watonga. Hakuna zvakadaro kana tichiri possession PF. Hatitenderi donga watonga. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Kana vanenge vati varonga demonstration kana zvokurwisana musi wa31 July, vamatema danda navachina masa. Vakataura kuti no, we are ready to host you. Tinotokumirirai, hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare. Blessing abatawo vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, avo vanzi vari kutsvagwavo nemapurisa.
Chokutanga ndechokuti svondo rapera vakasungwa vaHopewell Chingono navaJacob Ngarivhume. Ndakanga ndaudzwa kuti vaikanga vachifanira kunge vachindisunga zuva rimwero. Ndikatuma magweta angu kuti vaende kuCID Law and Order vandobvunza kuti zviro kwazvo here kuti vari kunditsvaka.
Ko ivo vekuLaw and Order vacho vakati kudi?
VokuLaw and Order vakati hatisi kutsvaka vasikala isu, asi musi wacho uyu pamusha pangu pakaswera pakazara vanhu vemilitary intelligence CIO nevakomana vepeace nevakomana vemathugs veferete. Motikari dzavo dzakakwira dzichiziya pamba pangu. Pakadeployiwa gurupu ramaCIO rakanga richimonita pamba pangu 24/7 vaida kuona kuti ndiripo here kana kuti kwete. Ndoo muswe chipiri uyo wakada kupambwa mkazi wangu. Nemotikari zevarume ava kanga wajisi ya pamba pedu. Nemotikari natu manamba place acho tika mabudisa. Pasirino reseri kama ona. So kusaka zinotifisa kuti apa pakanga paida kitu wama abductions attempts. Over my person name muri yangu vakanga vachita vandichaki vaona kuti vafuera kuita izvozvo vakuti vakundichaka izvi zvinorisisa izvi hasati zvambonzikwa
asika taverenga mubepa nhaure Herald vachiti umapurisa vari kukutsvagai izvaburitswa nemutauriri wavo vaponyati
ini naime law abiding citizen in this country zvekare ndiri gweta dzinoenda kwavari pese pavenge vada zvino zvavataura kudainda tuma zvakare magwetangu kuti anobvuronzurusisa kuti zvatakamboya pano muchiramba maakugorova bembera sei munepfenyuro nomumapepa nhau kuti totsvaka vasikala asi pesa pamanga muchimboramba kuti muri kuvatsvaka
tanzwawo mukuru wemapurisa vagodwin matanga vachitiwo havasi kuzotendera kuratidzira uku munoona sei mashoko aya
musi wa 31 izuva ravanhu harisi zuva raJobs Scholar, harisi zuva repolitical organization EP, asi izuva ravanhu revana veZimbabwe vari kuda kuti ivo vagerekete kuti mamire aita nyaya dzokuluta muno munyika hatingarambi takanyarara. Saka tinoda kuti tingogereketa chete nokuratidza muchinyararo kuti hazvifanirwi kuti zvienderere mberi zvakadaro. So zvinondityisa ndechokuti inini chete ndiringotaura kuti nyaya yokuluta necorruption iyi handibvumiranawo nayo. Ndinotenderana nevana veZimbabwe mune kodzero yenyu yokuti muratidze kuti hamusi kufara nazvo. Saka ingavi mhosva ingava munyika ipi zvayo kuti munhu abvumirane navanhu navana veZimbabwe kuti zvamuri kutaura ndezvechokwadi uye ndinobvumirana nemi.
Vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vange vari parunare naBlessing Zulu West Studio 7. Bazi rezo kujiza nani dzimwe nyika muAmerica re State Department rakashedza mumiriri weZimbabwe muAmerica kuti vazotsanangura kutukwa kwakaitwa mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols navaPatrick Chinamasa avo vakati vaNichols vanopindira munyaya dzisini navo naizvozvo vanofanirwa kudzingwa munyika. Mumwe mukuru muzanu PF Dr. Masimba Mavaza vanoti vaNichols vanozvidza Mwari uye havachazvitorese mumiriri weimwe nyika sezvo vave kupinda mune zvematongero enyika yeZimbabwe. Asi sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti Zimbabwe yave nenguva refu ichitsvaga shamwari nemadzisahwira mukati nekunze kwenyika kuti nyika isimudzirike. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vati kutaura mashoko ekuti vari mumapato ezvematongero enyika anopikisa vanhu vanopfurikidza mwero kana kuti materrorists pamwe chete nekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirwisane zvinoisa Zimbabwe pamawere asingadzokeki.
Takamanzwa manzwi akabuda kumutauri akamirira bato rekutonga reZanu PF amashoko anovhundusa zvikuru nekuti anotaura pamusoro peopposition achiti materrorist zvino zvinokakavadzana nebumbiro remutemo kuti opposition anganzi materrorist kana kuti achitaura pamusoro penyaya yema citizens kuti ukavona vanodemonstrator unokwanisa kushandisa chisimba kugwa navo zvinoita sezvinokurudzira kuti ma citizens anokwanisa kuva violent against each other kana kuti kutaura pamusoro pema ambassadors vanova ndo vaenzi venyika yedu nemashoko anoita sokuti haana chimiro izvozvo zvose zvinovhundusa zvikuru kana zvichibva kuutungamiri.
Zvino vakuru vehurumende voita sei pamusoro pemashoko aya akatoburiswa kare?
tinongovimba kuti president kana kuti hurumende vachazvidistensa kumashoko akadai nokuti anobvisa chimiro nyika yedu uye zvanopa nyika yedu zita rakaipa. Saka tinongovimba kuti hurumende inozvidistensa kumashoko akadai.
Seve makereke, munofungei nenyaya yekuratidzira kuri kurongwa kuitwa mumazuva mashomanana takatarisana nawo?
Nyaya dzekuratidzira vahwande inyaya dziri mubumbiro remutemo. Makereke hagoni kutaura nezvokuti zvinofanira kuitwa sei, nenyaya yekuti munhu nemunhu anoziva kuti bumbiro remutemo rinoti chii. Saka vanenge vachiita zvekuratidzira vanoziva kuti anoda kuratidzira anofanira kuratidzira pasina mhirizhonga, kukuvadziwa kwevanhu, kuputsiwa kwenhumbi nezvimwe zvakadaro. Asi nyaya yekuratidzira inyaya inobvumidzwa nebumbiro remutemo weZimbabwe. Izvozvo ndo zvakakosha vahwande.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Bepa nawo repaindaneti reZim Live rine nyaya yekuti mutyairi wemotikari yegurukota rezveminda vaParents Shiri akashaya neCovid-19, izvo zvakonzera kuti vaShiri vamboenda kwavanogara vega kana kuti isolation vakamirira kuvhenekwa. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo yakashedza nezuro mumiriri weZimbabwe kuAmerica kuti atsanangurire mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Namasa vanonzi vakatoka mumiriri weAmerica muZimbabwe. MuDaily News mune nyaya inoti chikwata chemagweta chakaenda kumatare edzimosva kunorwisa kusimbiswa kwemutemo wekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo panguva yekurwisana necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sura sei pa Studio 7 vana mukoma Jongana natanonoka Wande vanhu ngavasatarisira kuti hurumende inganzwira vanhu tsitsi zvitori nyore kuti isiye vanhu vachiva necovid kwairi nekuti zvayaitoita zvikuru zvekutumbura vanhu vari vapenyu. Saka iyo haisati iri hurumende asi igena vanhu vara vari kutamba vari panyika. Ndini mafira kuiva paBirmingham City.
Magadini washamarari weStudio 7. Ini ndinoti musi wa31 ngatibudei tese nehuwandu hwedu tindoratidzira kunyika dzose dzatiri. Ngatibudei tibatane nevamwe vedu vari kumusha tiratidzire. Ndinoti ndatenda.
Magadini ko paStudio 7. Ndinoitwa kumbira izvedoro, ndine mubvunzo wandinoda kubvunza kuti uinde kuna Minister of Defense vanova opa muchinguri kuti zvavakataura vachiti corona iri kuinda kunyika dzekumavirira kuitira nekuda kwekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi. Ko zvino zvayava muZimbabwe, tinokumbira kuti vataure vatiudze kuti iri kurova muZimbabwe nekuda kwei.
Zvinorwadza, zvinorwadza vana veZimbabwe, zvinorwadza kuti pangotanga nguo Anonzo zuti msaate kuhando kwa nifan roto ma demonstrations. Namba zote ngao kuira zivana batani kona fera. Saka zoe na yuko video hicho ino to zinzo watu wanaoda ku demonstrate msaate kuhani. Yote ngao du inyanyo kubata wano chiko cha ikwe. Kana kuti mungori kutuzi kuruto wani urume hindi kuti waruda ku kutikira loku down uti. Wagu zwana kusunga wano kura bidza wano wanda ku demonstrate. Zijinzo watu chikwara mtemo lockdown. Aikona, aikona. Urumende ina ntumbo yoni sukanaka hii. Kioni sukanaka. Standi mia razi ziwa tedious. Tiripa juuzi kwa maembe ni umapanya umu.
Zini stara ngulo zale kusaikonde ndiri kuno kusa Afrika kuno ku. Duka tiri. Not magazine kwa Studio 7 hapo. Shamarari wose pamoje nwa tereri. Notice like ngaira mbechendera mberi sazokere mashure nokuti kunyarara kwedu isusu ndokutambura kwedu isusu takuda hurumende itsva inofanira kutonga kana iwa munangagwa asikagona kutonga nyika ngavatomwo munhu anenge arimwomwo mupati maomwomwo kuti atonge nyika kwete kuramba achingobvongoroko bvonyongodza nyika zvichitarongonyarara hazvizoita zvakanaka izvozvo izvo wese anotsigira kuti aiwa demonstration isasefanirwe kuitwa havanhu vanojaji guta ivavavo asisi tikuona nhamo isusu kutiza kubva kusouth africa nomwe anongopa mari masango avo kushupika kwese ikoko saka demonstration ndaende mberi tivachenje munyika medu zvizvifambe ndo mashoko angu iyayo
makadiko vashamarari vestudio 7 nemusi vateereri ini ndinoti pamberi nokupinda murod musi wa31 kuti tigone kugara zvakanaka muzimbabwe nokuti tikatevedzera mashoko ezanupf hapana kwetingambosvika kubva 2008 yakazviyiwa zanupf vanhu vakarohwa takarohwa 2008 chimanikidziwa kunzi kwai hei tendeukai vazhinji vakafa izvezvi vari kuvanda nekuti kwai korona yadii kubva kumasure kwose kumarali chaiwo chaiwo zvikumbira kudakita rali mdc zanupf inoramba saka zvakafanana pasina kushinga hatingambogariki muzimbabwe zvoda kudoshinga iye munangagwa chaiko daite purezidendi akambodotiza netsoka kutabuda jamba aibva muzimbabwe asi akadzoka aita purezidendi aiye anogohlei akatorera mugabe nechisimba upurezidendi kezvino akuna kutonga nyika yacho ngatii demonstrate tipinde murodhi tigone kugara zvakanaka muzimbabwe ndini shadre ndikutaura ndomunomupolokwani
Vana mukomati anonoka hwande mamuka sei maswera sei apo pastudio 7 ndinoda kutaura nemashoko anotaugwa navajobu skala mashoko avo haaiti kuti vakurudzire vanhu kuti endei tinoratidzira musi wa 31 july zvinovhundusa nokuti ivo vanogwira zvigaro vanenge vakavanda yezvino vanotaura vachiti mwari navadzimu venyika vanditaurira saka zvoreva kuti mwari navadzimu venyika vabudira pari here kuti vanhu vafe sezvakaitika musi wa 1 august wadarika uya vanhu vakafugwawo vakatuma kuvatungamidza mberi kwavo ivo nhasi voti kwai vanhu varidzokere futi vagofugwazvo vabereki vana vane vabereki vakafugwa musi wa 1 august navamamai ane varume vakafugwa musi wouya vakamboendere kunovapa kana anything sipo zvayo yokuti vageze kana kuwachigwa vachienda kuzvikoro hapana vedio sakurudzirana zvinhu zvisina basa vanoda zvigaro endai munobva moga apa kune korona moti kwaendei zvekudzivirira zvacho hapana tobahwa nekorona imi memusipo vatungamiriri vachona asi isu ruzhinji ndimi wagwa munotinhira tabahwa nekorona tofa mhuri dzedu dzoraa dzichitambura imi nemhuri dzenyu musara makanaka hatirege kurudzirana zvisina basa veduwe panguva inoyi hatirege kurudzirana zvisina basa panguva inoyi nokuti hurumende yedu yezimbabwe tose tinoiziva haimbozofi yakabva nenyaya dzokuti kwai kuratidzirei kana tse kuzve kwokuti kana masoja namapurisa vari vatotanga kugwanduka ya isu tingatevera sure kwete ivo vakabata pfuti dzavo varimo murodhi musati tuma kundotiuraisa vasikazi musati uraisa sezvamuri kuita izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Vanhu vazhinji kusanganisa nenguvo dzeparamende yeAmerica vari pakati pekukudza vaJohn Lewis avo vakange vari mumiriri weGeorgia muparamende yeAmerica. VaLewis vakashaya zvandirapera mushure mogorwara negomarara vange vave nemakore makumi masere. Nezuro mutumbi wavaLewis wakaendeswa kunzvimbo dzinokosha muWashington DC usati waendeswa kuparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill, uko kwavakave munhu wechitema wekutanga kurara munzvimbo inonzi Capitol Rotunda, nzvimbo inokosheswa uye inongopinzwa vanokudzwa kuti vanhu vavaone rokupedzisira vasati vachengetwa. Vanongorora zvematongero enyika vaKelvin Manduna vanoti vaLewis murwiri wekodzero dzevanhu akange asingatye, vachiti varwi vekodzero nerusununguko rwevanhu vakaita savaLewis havachawanikwi mazuva ano.
Nyika yose kuno kuAmerica iri kuchema kushaya kwavaita vaJohn Lewis. VaJohn Lewis was a giant muno muAmerica panyaya dzemacivil rights kunoku nekurwisa vachirwira marights evanhu vatema kubva kuma1960s. Ngati kutevera vaMartin Luther vanozikanwa neruzhinji, vanhu vakaita sana John Lewis ndo vaive vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevote yevanhu vatema nemamwe makodzero akadaro ekushandura nyaya dzekusarira ganda dzaiitika nesegregation, kushandura mutemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanisa kutenga dzimba na fair housing and so on, mitemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakasanganisa nevachena. Saka kwarasika giant muno muAmerica.
Maererano nekukudzwa kwavari kuitwa, pane zvamukati taurira, pane zvamavona here zviri kuitwa navaLewis mazuva anoaya vasati vachengetwa?
Mutumbi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmarks. Saka vari kutakura mutumbi uyu fanika kusaoma kuAlabama kwakaitika mhirizhonga minyaya yemacivil rights kukaurava vanhu nemapurisa. Mutumbi wakatakurwa ikoko and Washington kuti align state vanhu mapolitician congress kuya vapee marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru, ndovari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo kune mutumbi wavaLewis vachitendera vachiva vachichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era yaya zvangofanana nekumusha kuAfrica kuya, makore emagiants evanhu mukatasa Africa kwedu is a comparison, vananyerere vanankruma ndo vana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huve magiants vanokwanisa kupinda mushango dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita, but nguva yacho yasiyana and saka haunyanyooni vaObama to some extent was up there nenavo. Saka I think nguva kusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vakadaro sazvana Lewis ziya zviya vanenge vachi prepared to die for cause yacho vachisungwa zviroho vachita sei sei nenyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Ndo kusiyana kwaita zvisu.
Aiwa, tinotenda vaManduna. Avo vange vari vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Bo Paul Brothers nekambo kavo pa ukama kunyange zvino zvikanetsa sei tisakanganwa kuti tine ukama sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatokirira vanhu sezvo Zimbabwe ichida shamwari nemadzisahwira munyika nekunze kwenyika tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvine dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.